vanhu vashanu ava vasati vaziviswa mazita avo vanonzi vakatadza kusanzikanwa mushure mekubondana kwemotikari yeToyota Mark X neToyota Corolla. Mutyairi weToyota Mark X anonzi akaedza kupfuura motikari yeHonda Fit iyo yakadhuma kumashure asati aenda kunodhuma yeToyota Corolla yaibva kune rimwe divi. Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponya ativati hapana akararama pavanhu vose vaiva motokari mbiri idzi.
Akaita head-on collision yeMark X neToyota Corolla. Mark X yaida kuovhateka Honda Fit chidhoza kuvazi masvinomuka yareva Honda Fit kumashure Honda Fit rabuda murod. Mark X akaita head-on collision neToyota Corolla yaita go in the opposite direction. So two people from the Mark X died, three from the Toyota Corolla died. The issue of my overtaking, I think we have observed with the driver was just negligent. How can you overtake in a portion of the road?
Assistant Commissioner Nyativati mazita evashaika asati abudiswa uye achaziviswa hama dzavo kana mitumbi yaongororwa kuti ndeani kuzvipatara. Nezuro wakare vanhu vasere vakafawo mutsaona yemugwagwa kuHarare nekuBulawayo. Zimbabwe nyika inonzi neUnited Nations ine vanhu vakawanda vanofa mutsaona dzemigwagwa. Sangano reTraffic Safety Council of Zimbabwe kana kuti TSCZ rinotiwo uwandu hwevanhu vari kufa nenjodzi mumugwagwa muZimbabwe hwakakwira kubva pavanhu chiuru chimwe chete nemazana masere nemakumi matatu nevatanhatu 1836 muna 2016 kusvika pavanhu zviuru 2000 pagore remuna 2017 na2019. Izvi zvinoreva kuti vanhu vashanu vanofa nenjodzi yemumugwagwa pazuva roga roga. Bazi reUnited Nations reWorld Health Organization rinoti uwandu uhwu hunogona kunge hwakapetwa katatu nekuti dzimwe nguva vanhu vanoita njodzi vofira kuzvipatara vaverengwe. Njodzi dzakawanda dzinonzi dzinokonzerwa nevatyairi. Mune imwewo nyaya, vanasikana vechidiki mudhorobha reMasvingo vari kuchema-chema kuti vari kumbonyikidzwa kodzero vachibatwa zvisina kunaka miviri yavo nekushungurudzwa nevanhurume pamwe nevakomana avo vanovamanikidza kuti vadane navo kuti vawane mvura kuzvibhorani kwavanoenda nekuda kwemvura iyo inouya kwenguva pfupi mudzimba dzavo. Vachitaura pamusangano wekuongorora matambudziko anosangana nevechidiki mukufambisa kwemabasa ekanzuru muMasvingo, vechidiki vechidzimai vakati kushayikwa kwemvura yekanzuru mudzimba kuri konzera kuti vamwe vabate zvibharo kuzvibhorani kunyanya nguva dzemanheru. Vachitaura pamusangano uyu wakaitwa nesangano revagari reMasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA muzvare reJoyce Maridza vekwamucheke vakati vave kutosvika kuenda kuzvibhorani nenyaya yevanhurume vanombunyikidza kodzero dzavo. Mumwe musikana wechidiki Emilda Gotora akati kushayikwa kwemvura kuri kupinza upenyu hwasikana munjodzi yekubhinywa.
Isu sevasikana vechidiki tisi tinotumwa kuzvibhorani pai panenge paenda mvura paya. Saka kana tasvika kuzvibhorani uku vakomana vanotora advantage votimbonyikidza isu kodzero dzedu. Saka takutotya nekuti unokwanisa kutobata chero chibharo uchienda uri kuchibhorani kana wakunochera mvura.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumura muzvare rumbidzai magurupiro vachitaurira musangano uyu vakati kanzuru inofanira kupa vagari mvura nguva dzose mudzimba kuti vanasikana vasasangana nedambudziko iri.
Semura tinongoti dei kanzuru yameka shuwa kuti mvura iri kubuda mudzimba chero ikasabuda zuva rose, asi ikaita maawazi avakataura iwayo 6 hours kuitira kuti vanasikana vasange vachienda kuzvibhorani kunyanya usiku nekuseni uko kuri kuwanikwa macases esexual harassment. Pane macases akatoripotwa kuti kune vana vechisikana vakanhumburiswa ikoko. Mawater barons aya ari kukumbira vana masexual favors kuitira kuti vakwanise kuvapa mvura. Ndoti chemo chikurukuru chatinacho kukanzwa kuti mvura ngaibude mudzimba mumateps kuitira kuti ichengetedze vanasikana.
Remagurupira vakati sangano ravo riri kushanda nemamwe masangano anorwira kodzero dzemadzimai pamwe nemapurisa kuti varwise dambudziko iri riri kukura. Meya weguta reMasvingo Makoeni Maboke vati vanga vasingakwanisi kutipa divi ravo sezvo vanga vari mumusangano kumutsika weTrade Fair kuBulawayo kwavakaenda. Dhorobha reMasvingo rinoti harichakwanisi kupa vagari mvura yakakwana nekuti mishina yavo iri kukurirwa neuwandu hwevanhu vakawedzerwa mudhorobha iri. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godwin Timber.